Che kwata ichi chakapedzira kutora mukombe une zita guru muna 2013 apo Highlanders yakatora mukombe wembada Diamonds Cup. Kubvira ipapo vateveri vechikwata ichi vanga vachishushikana nekuona chikwata chavo chichitatarika kwete mumitambo yeleague chete asi nemumitambo yemukombe zvakare. Asi kusvika kwemurairidzi Henrik Pieter de Jong wekuNetherlands mwaka uno kwashandura zvinhu mumusha weBosso iyo isati yakundwa mumitambo gumi nemitatu iyo de Jong anga ari panyanga. Pamusoro pezvo de Jong aunza manyawi muvatambi vake zvekuti Prince Dube ari kukanda zvibodzwa pamadiro okowo mobidzita masuku achibika zvibodzwa izvi pakati penhandare. Izvi zvaiyeuchidza veruzhinji mazuva eHighlanders ekare, mazuva evatambi vakaita saRaman Gumbo, Peter naAdam Lovu, Willard Kumalo nevamwe vakambotambira chikwata ichi munguva yacha.